Pasi pechirongwa ichi, hurumende iri kucheresa vagari vekumaruwa makomba ekudyara mbeu yechibagi iyo yairi kupa vanhu pachena senzira yekurwisa nzara kumwaka uno. Asi vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva remadzimai ekumaruwa wakaitwa nesangano reZimbabwe Trust iro rinorwira kodzero dzevanhu musi wechina, madzimai aya akati kuri kusarudzwa pachirongwa chehurumende kunyange vakachereswa makomba. Amai Mesi makaona muziri vekujerera vanoti chirongwa ichi chaitungamirirwa nevana mudhumene asi chakazotorwa nevatsigiri veZANPF ava vakugova mbeu nefertilizer vachinyima madzimai anofungidzirwa kuti anotsigira mapato anopikisa.
Tine chirongwa chepfumvudza cheiri kuitwa nehurumende. Tine zvigozhero zvakati wandei zvatiri kusangana nazvo samadzimai, nokuti tiri kuona kuti kugovewa kwemainputs hakusi kumira zvakanaka. Kuri kupinda nyaya dzepolitics.
Mumwe mudzimai akada kuzivikanwa nekuti amai tanyaradza anoti zvekunyimwa mbeu nefertilizer dzehurumende zvinovarwadza nekuti zvinofanira kupiwa vanhu pachena pasina kuti munhu ndewebato ripi.
Hazvisati hedu tapuwa mhinduro, asi tanga takatosvitsa munyaya yedu kuti sekuti zvinhu zvisiri kuitwa zvatisiri kunzwisisa, tanga takavaudza kuti tinoda kuti titungamirirwe nevarimisi. Ende ivo varimisi vatidavirewo kuti patinenge tichibvunza kuti nau takachera makomba tichitungamirirwa nemi, pambeu tinozotungamirirwa neava sei, vatipewo mhinduro dzakakwana.
Kanzira Ward 19 webato reMDC Alliance vaPeter Imbayaro vakabvumirana nemadzimai pamusangano uyu vachiti chirongwa ichi chaita mbiri munyika chiri kuitiswa zvematongerwo enyika.
Nyaya yepfumvudza iyi munhu haisi kufamba zvakanaka. Wozi yakutopuwa vanhu vasina kana kugara vachera gomba vachingotarisana kuti uyu tinaye kumusangano.
Asi mutauriri weZANPF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava varamba mashoko aya vachiti manyepo.
Panyaya yamataura kuti programu yapoliticize hachingavi chokwadi, nokuti qualification yekuti uwane mbeu yepfumvudza kuchera makomba sezvinodiwa nevarimisi. Saka handione pamungati yapinda nyaya dzepolitics.
Achitaurawo pamusangano uyu vanofambisa mabasa muZimbabwe Trust vaPride Mungwari vanoti kunyimwa kwevanhu zvinhu zvezvirongwa zvehurumende nezvematongerwo enyika kuchikora kodzero dzevanhu.
Pakaita ipo papinzwa politics munzvimbo, vakada kutaura semadzimai vavatungamiriri vemunharaunda vanenge vachibvunza kuti komunhu rudzi uyu, munhu kadzi rudzi. Zvinova zvinhu zvatiri kuti nhasi ngazvive zvinopera, munhu kadzi ava anorarama akaenzana nemunhu rume munharaunda.
Sangano reZimbabwe Trust riri kushanda nemadzimai richizama kupedza matambudziko avanosangana navo mumaruwa. Sangano iri riri kuitira madzimai zvirongwa zvemapindu emubatanidzwa nemikando nechinangwa chekupedza mhirizhonga dzemudzimba dzavanosangana nadzo kana vasina chekubata. Zvichakadaro, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza vadzidzi vepaGreat Zimbabwe University vakakunda mudzidzo zvavo vanosvika zviuru zvina nemazana masere nemakumi matatu nemapfumbamwe. Pavadzidzi ava zviuru zvitatu nemazana masere nemakumi mapfumbamwe ane vapfumbamwe vakabuda nemadhigiri ekutanga eundergraduate graduate, uye mazana mapfumbamwe nemakumi mana vakabuda nezvidzidzo zvepamusoro zvepostgraduate. Vanhukadzi pavadzidzi ava vanga vari zvikamu makumi matanhatu nechimwe kubva muzana. Nenyaya yedenda recovid-19 vadzidzi vakawanda havana kukwanisa kuuya kuzobatwa musoro nemutungamiriri wenyika kunze kwevakakundisisa muzvidzidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.